manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 1 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi zuva retatu vanhu vachirambidzwa kufamba vachinzi vagare mumba. Zuva rechitanga munhu wese akagara mumba. Nezvino tanga takuona vamwe vachimboda kuita kubuda kana kuti kumboenda kumashopu.
Hurumende inozivisa zviri kuitika munyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Vanhu vasingaone vanorarama nekukumbira rubatsiro mumigwagwa nemumabhazi vochema-chema nekuda kwecovid-19 vachiti yavapinza panzara. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa roita kupesana kukuru zvichitevera mutongo weSupreme Court wakaitwa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva retatu nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere munyika uye kuuraya munhu mumwe chete kusvika pari zvino. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mazana masere nemakumi masere zviuru pasi rose uye kuuraya vanhu zviuru makumi mana nezvina. Italy ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri, Spain ichifirwawo nevanhu vanopfuura zviuru zvipfumbamwe, ichiteverwa neAmerica iyo yarasikirwa nevanhu vanodarika zviuru zvina, ukuwo China iine vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nevaviri vafa nekuda kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuyambira kuti nyika yavo inogona kurasikirwa neupenyu hwevanhu vanogona kusvika pamazana maviri nemakumi mana ezviuru. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nezvishanu. Bazi rezveutano rinoti pane vanhu vanosvika mazana mapfumbamwe ane gumi nevashanu vakarifonera vachifunga kuti vainge vabatwa nechirwere checoronavirus, asi vanhu vasere chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Vose vari muzvipatara nekuda kwechirwere ichi muZimbabwe vanonzi vari nani zvavo. Nyika yapinda muzuva retatu nhasi ichiti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kuti tizeye zviri kuitika tabata mukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi.
Vanhu vose muno muZimbabwe vari kunzi vasafambe vagare mudzimba, vasafambe nekuti zviri kupararidzira chirwere. Nhasi zuva retatu vanhu vachirambidzwa kufamba vachinzi vagare mumba. Zuva rekutanga munhu wese akagara mumba. Nezvino tanga takuona vamwe vachimboda kuita kubuda kana kumboenda kumashopu nekuti akakuungana kumabhazi kumazupo nemasupamaketsi, asi zvakare mapurisa akazobuda nezuro takaona abuda manheru zuva rodoka. Saka nhasi zvanga zviri nani, asi still mutown tichiri kungoona vanhu havasati vaunyatsoapreciata kuti chii chiri kunzi timbogarira kumba. Donzo racho nderekuti izvo kana utachiwana huchinge hwasvikwa kana hwakosorwa ukashaya pekupinda mune mumwe munhu haukwanisi kurarama kwenguva yakareba uri panze. Saka kana pasina kuti unokosorera kana kusvipira mwaunochihotsira utachiwana hauni, hauna kwaunoenda, unongoenda patebhuru kana pasi wobva waparara wakadaro. Tikaita 21 days pasina pekuti utachiwana hunopinda zvinoreva kuti tinenge tadzikisa utachiwana munharaunda yedu.
Zvii zvimwewo zvamuri kuita?
Batu kuita izo za azirizo chete pane zumezo vitika oze kuti izo pane ma nzimbo zakaita sana zino wanzi ungana wano ma bus stop ma supermarket ma kuna nampeza na amoku kuna nambare ma hostel ma tapi zimbo zino shande wano wanda ma building ma palan sakata se paramek tiru kusprea kuti kiura ya chero utachua na uripo kunege kune program ya kuti tenge digital sprayer wanga uchi gara kuti kunana kopa kabana tino spray environment ya chwe sekutuwa utipatino zoti pasara pera tukenu wande za kwana tenge tana utasua na ushuma utetenge tisha na utasua na minaronda yedu
kuwa ningu wabati kwa nichirwele ichi varku endis kwa kupi
waningu wane nichirwele tuguwa bisa wa gare mzimbo tijatara wapa za wano gara ya toti self quarantine asipanengu wazunga gwone kugara wale mzimbo zakadaro basi gara mwa wakawanda tino wabisa tuwa isa mahostari hida tunoti isolation kwa namuru maharare tunawaisa kukukins kana kuhinazareti anakuru unana blawaya vanesko unana tonugrevu nijusino batila zakare kuti chilewele chilambe chaka batika chita itezo kuti chilopa unga na wani chilewele kuti chino vaja spread unosia zukoro zaka varu wakare machechi haka miskwa ma rali machizose zineta tivano unga ne zaka miskwa kunosangana vanhu vachitandara kumabhawa kuma night club zvose zvakambozvimisa nokuti paungana vanhu ndipo panoparadza chirwere tikakwanisa kungoita mazuva akatarwa napresident paya zvinobatsira isusu veutano kuti tikwanise kuzokontrolawo utachiwana uhu
mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vaburitsa musungwa vanhu churu nemazana matanhatu nemakumi masere senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yange ichida kuti kuburitswe vasungwa zviuru zvishanu sezvo majeri akazarisa. Madzimai makumi mashanu nematatu chete ndiwo akwaniswa kuburitswa nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru rimwe sangano rinoona nezvevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation vaEdson Chiwota.
Nokuda kupa kutenda muchidimu zvedu nekuda kwekuti hazvisi kuzozvipere takatarisira chete ndetichisungira kuti vanhu vanofanirwa kubuda vari vaine chitsama chakati kuti apa takatarisana nekuzara kwakaita majeri ezvino ngaite dambudziko tikatora inenge zvenguva yaivefu mutungamiri wenyika asati aita kuti vamwe vanhu vabude nekuda kwekuti inenge takaita nzeve nemamiriro ezvinhu ezvinoizvi taitoke chisiiro chekuti vanhu vakawanda dai vabuda.
Vamanga muchifungidzira kuti vakabuda zvinoita nani mumajerumu vangani chaizvo?
Isisi seorganisation nevamwe tenge tichitofungira kuti sezvo jeri rine inplast ye 17,000 17,000 vanhu vari mujeri vanosungira 22,000 saka nakuti titi jeri yaitapudza vanhu tingiratitapudza ne 10,000
asika vacho havangaburitse vamwe vanhu vose kana kuti tiri kunzwa kuti vamwe vacho vane mhosva dzakakomba chaizvo.
Hazisi kuramba mhosva nekuti dzimwe mhosva dzamunoti dzakakomba dzimwe dzinenge dziri dzedomestic violence. Vamwe vachoni vatove nemakore anopfuura 20 years aridzi mumwe vachoni vatopfuura zvikamu zviviri ndangoti dzesendenzi yake atokavha munhu iyeye hapana here nzira dzimwe dzingatsvagiwe dzekuonekwa kunzi zviraitwa sei nekuda kwekuti vanhu vakadaro vaikatarisa pamwe vacho kuburikidza neumboo hunopuhwa nevakuru vekajeri vanhu ivavo vatenge vatove vanhu vakutoziva vatoripona vanokwanisa kuitira integrity society.
Mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation, Ishe Edson Chiwota, vari parunare muHarare. Kusabvumidzwa kuri kuitwa vanhu kupamba-pamba pamadiro munyika yose kuri kusiya vanorarama nekukumbira mari mabhazi vari panguva yakaoma zvikuru sezvo mapurisa ari kuvarambidza kubuda mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevakare mara vanofamba nemabhazi vachipema mumabhazi aya havazi kukwanisa kuita izvi sezvo hurumende yakambomisa kufamba kwemabhazi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Mumwe vanhu ava vataimwa nerukuni vekwarusape vanoti kubva nemusi wesvondo apo vakapedzisira kupema mumbhazi ndiwo musi wakapedzisira kudya rinopisa nevana vavo vatanhatu sezvo vasingawani kwekupemera nekuti muguta hamuchina vanhu ukuwo kumabhazi vachadiwiko nekuda kwechirwere checovid-19. Rejoice chinembiri wekwarusape vanoti nekusafamba kwemabhazi panguva ino hakuna kumwe kuvanotarisira kuwana mari kunze kwekufamba nemabhazi iwaya vachikumbira rubatsiro.
Kuti tinosvina mumabhazi totsvakawo zvimari tokona kutengawo zvimatsaona zveufu zviya torarama kana kutengawo chimafuta torarama. Zvino izvezvi mabhazi akasomiswa kuguma musi wesanu saka hatitorina kana pekutangira izvezvi saka taendawo kuna MP wedu saka tamboenda kusocial welfare tangosvika tanyorwa mazita hakuna kana chipunu chatapuwa chechoufu.
Mumiriri wemaconi central mudare reparamende vadeputy Tekeshi vanoti vari kuedza nepavanogona napo kuti mhuri dzevasingaoni idzi dziwane rubatsiro asi zviri kutora nguva refu.
Vachitongatoriwa nemuri wezvizvi kuti vopa mangabatsirikana ndivoti vamwe zvakataurwa naminista weinformation kuti vanhu vanofanira kuwana rubatsiro kana vachinga vari stranded zvakaitawo but vatangwena mapurisa mapurisa ati hatina zvatoza takambouzwa vakatirisira kusocial welfare ikati tangudzika tinyore mazita asi hapana anything chapromiswa kuti mangwani chaiwo munoona something but vanhu vakaona kuti vakapedzera kupemba musi wesande handiti uyu wapemba musi wesande wanongotenga katsaona ipapo ipapo hapana chaunomborarama nacho pa bcause isiso kuno kuti tinoenda muzoti ndachofambira nyayacho iyoyo kusocial welfare kuti mukozi chemuno havasi kuwana rubatsiro rwekuwa udzine mamwe maprovinsi mamwe madistrict vakandanga ndakanzi rinyore risi yacho sandiri pakati pokugadzira risi kuti ndiende ndinowape but havanhu havari desperate havatori pake ngwangwa yakaoma enda kutosema kuti kuti orit zvandazvo yachikafu ko rendi yacho ndoiona kupi.
Dambudziko rakatarisana nevanhu ava idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika yose vanga vachipona nekukumbira rubatsiro mumabhazi. Magwaro anoti Zimbabwe ine vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vasingaoni vazhinji vavo vachipona nekukumbira rubatsiro sezvo munyika musina mabasa akawanda nepamusana pekuparara kwaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Veruzhinji varikurudzirwa kuti varambe vachitevedzera kurudziro yehurumende yekuti vagare mudzimba mumazuva akatarwa kuitira kuti vasawanikwe vachibata utachiwana hwecoronavirus kana kuti COVID-19. Dr. Admo Jokwiro, avo vanoshandira kunyanga asi vari muAtlanta, Georgia, uko vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro, vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti zvakakosha kuti veruzhinji vazvichengetedze vari mudzimba uye vakaona vachinzwa kupiswa nemuviri, kukosora zvisina garurwa, kurwadziwa nepahuro nekutadza kufema zvakanaka, vaende kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kuti vanoongororwa kuti havana here chirwere checoronavirus.
Kutapurirana kunoitwa chirwere ichi chinotapurirana neyatinoti contact kana kuti kusangana nemunhu anenge ainacho. Mukakwazisana nemunhu kana kuti ukabata panenge paenda kapukana naka ukazobata maziso kana ukabata muno kana ukabata muromo aya ndo atingati maopenings kana kuti mikana yekuti kapukana nakapinde mumwiri memunhu kanagona kupinda through maziso kana kupinda through muno kana kupinda pamuromo saka pakaita contact iyoyo kapukana nakatopinda mumwiri wako saka vanhu vakafamba panze pane vamwe vanhu vachakwanisa kubata atingati masurfaces kana kuti mabenji kana kuti munenge maenda kapukana naka kubva kune munhu anenge ane kapukana naka kana munhu aine virus yecoronavirus akakosora akafema utachiwana hunoenda hoenda pasi kana kuti hoenda pabenji hoenda kana paanga kagara kana pai. Ini ndikazofambawo ndikanobata ipapo ndobva ndazobata maziso angu kana kubata mhino yangu kana kubata muromo wangu ndatora kapukana naka saka ndikagara ndiri kumba kwangu ndiri kurijusa kana kuderedza mukana wangu kuti ndipate masurfaces kana parasividwa kana kuti patapurira kana kukapa kapukana naka rumwe ruzivo ruri kuuya mazuva mashoma abva kupfuura kapukana naka kari kuonekwa zvakare kuti kanogona kuita yatingati airborne kana kuti kufamba mumhepo but ndingati pamutanho mudikidiki so ukabuda panze zvakare uchasangana nevanhu vari kufema kana kukosora saka pane mukana zvakare wekuti usangana neizvi ndosaka pari nerudzidziso rwekuti kana tichida kuderedza kapukana naka ngati mirei kufamba nekuti ukafamba uchasangana nemukana wekuti une vanhu vane chirwere ichi kana kuti uchabata machatapurirwa machinenge chasiyiwa
munhu angazive sei kuti abatira chirwere checovid-19 ichi kana kuti coronavirus zvinoratidza sei
chirwere checovid kana kuti coronavirus chinotora mazuva angaita mashanu kuti chizobuda pane munhu asi dzimwe nguva chinogona kutora kana mazuva angasvika masvondo mairi 14 days kuti chizobuda mabudiro achinoita munhu anenge achikwira temperature anoita masymptoms kana kuti zvifananidzo zvechirwere cheflu uye ndo zvimwe zvinhu zvinogona kunetsa kuti munhu atoziva kuti ndizve nekuti zvimwe zvacho zvinei zvakangofana neflu asi munhu anenge achipisa mwiri munhu anonzwa musoro kutema munhu anogona kutadza kufema zvakanaka kana kuti anoita chikosoro chiri dry chinenge chisina gararwa asi mune mamwe macases chinogona kuita gararwa but izvi ndo zviratidzo zvekuti ukaita nenguva yatiri ino zvanenge zvakakosha kuti ufungidzire kuti pamwe ndaita sei ndabatira chirwere ichi nekuti zviri nani kuti ufungidzire dani kuti ufunge kuti hauna uenda hakuono uongororo
tombotarisa kuZimbabwe mungati nini Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana here
vashandi veutano nevanhu in general hatisati taona kuti zvakakodzera zvinoda kufanira kuitwa zvati zvaitwa izvozvi nekuti kune kutya kwakanyanya ndinofunga munoziva nyaya yakaitika yamurwere number 2 kana kuti patient number 2 akashayika achingaita coronavirus abva kunew york achizoenda kuZimbabwe chiitiko ichocho chaita kuti vashandi veutano nevamwe vanhu muZimbabwe in general vabatwe nekutya vari kuona kuti chirwere ichi chinouraya so Zimbabwe haisati yagadzirira zvakakwana pakuti vashandi veutano vange vaine yatingati protective equipment zvekushandisa kuti vazvidzivirire ivo nezvekuzoshandisawo kubatsira varwere vanenge vachiuya so ipapo pari kuda kuti hurumende ibatane nevemabhizimusi pakwanise kuitika kuti in the shortest time possible kaunti munguva pfupi pfupi zvinhu izvi zvikwanise kunge zvinge zvichiwanikwa muzvipatara zvikwanise kuti zvichiwanika kune anoda kuti azvishandise
vanhu vangazvidzivirire sei
so chekutanga ndechekuti hatifaniri kuenda panze kana tisina yatingati essential reason kana kuti chakakosha chatiri kufanira kuti tiendere panze zviri kukurudzirwa kunzi vanhu vaedze kushandira kumba zvakanyanyisa kuri kukurudzirwa kushandisa matanho anonzi social distancing kana kuti unofanira ku make sure kuti hausangani nevanhu padhuze newe so unofanira kumaintaina 2 meters kana kuti zvinhambo zve2 meters between iwe nemumwe munhu anenge ari panext so that hapaiti contact zvimwe zvinhu zvinokwanisika kune vanokwanisa kunge vane mamasi anovhara munhu nemuromo kuitira kuti kana iwe une chirwere hautapurirwo wangu kana tichida kuti tikurire chirwere ichi ngatimbomirai kufamba
avo vanga vari Dr. Admo Jokwiro avo vari pachirongwa cheHubert H. Humphrey Fellow kuRollins School of Public Health Emory University vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuAtlanta, Georgia muno muAmerica. Sangano reWomen of Dominion International harisi kuita musangano waro wepagore nekuda kwechirwere checoronavirus. Mutungamiri wesangano iri, Pastor Marvelous Ndlovu, vanoti madzimai anobva munyika dzakasiyana-siyana anga achitarisirwa kusangana kuLos Angeles mudunhu reCalifornia muna chikumi, asi nekuda kwekurudziro yekuti vanhu vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus, vaona zvakakosha kuti musangano wavo usaitwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naPastor Ndlovu kuti tinzwe zvizhinji.
Ndinoda kuchenja Mwari nekuwanawo mukana wekutsanangura kuti gore rino takaona zvakakodzera kuti tishaite musangano wedu weWomen of Dominion vachanga chifanira kuita muna June. Kubva June 25 kusvika 28 tiri kuLos Angeles, California. chaka chaka shogara neare chika kanjura musangano iwo gure nino chachi chiselebrecha 9 years chekunge chiri Women of Dominion kufapa chaka changa chichitanga kusanga na mugore la 2012. Chaka nyanyo kuchichi nyanyo kanju na musanga no we gore rino. Zinu shakachi o zikonjero shakachi o chekutanga chachinozia. Ino wajambu jigore pano pasire coronavirus. Pachaka charisa nekunyanyo ongorora uyeje nekunyanyo njuisisa neshachuru kumbwa. Nema forecast. Chakao na kuchijo, musangano yo kutubu irire shicha necha. Uye zinogo na kuchistrena, ishushu wanotunga mina Women of Dominion, leba no achenja yesu wo. Yambu jore kutanga chichisi ya kuchitose, coronavirus yaka afecta even kubavanu kumabasa. Even ku Los Angeles kwa tru kwenja, it's one of the cities in kunji. Icha icha ma cases akawanja. Saka June kutichi forecast. Kutichi nishinenge shawe nani in that city. Nema onero egu uye nekumbwa pamwea. Atina kuona kunge shiri shinu. Saka nga shaka nakira msangano wegu.
Nengo zenyu zaka tambira sei danreku kanzura msangano uyu.
Ndingango chichaka gamu chirika shaka naka shukuru kune vanhu wose wataka taura nao uye wegare wachitauro nevanhu wakasiyana siyana. Ini ndakanyanyo taura nevakanga vari vatauri pamusangano wegore rino uye wakasenge vari maworkshop presenters. Wakazvigamuchira nerufaro wakati no the decision it's good and it's proper. Nekuti ivo vakanga vatozviono nemarestrictions especially vaibva kunze kwenyika tine mutaura aibva kuAustralia uyezve tachisisaziye kuti maborders anenge akavharwa here kana kuti anenge akavhurwa saka vakawanda vakazvigamuchira vakanga vatotenga matickets chaingoadvisa kuti maairline vari kushandika nawo zvikuru saka vakawanda vakafonera maairline uyezve vakawanda vaingoti pasta chikuzviziya kuti ino decision ino makaita mabvunja mwari uye nedare reWomen of Dominion yakanaka uye tinozvigamuchira zvarongwa namwari saka so far achatandwa vanhu vakomplena nekuya kwedecision iyoyo.
Tinoona kuti chirwere chapararira pasi rose kubatawo neZimbabwe. Zvinhu zviri kuitwawo nenhengo dzenyu dzinove vana veZimbabwe dziri kunze kwenyika mukuedzawo kubatsira kurwisana nedambudziko recoronavirus kumusha.
Nengo je Women of Dominion, ndingangoti madzimai eWomen of Dominion, madzimai ari involved mumadifferent organizations as well, nemachechi akasiyana-siyana. Saka tiri kuona kuti vakawanda vari involved panyaya yekunamata, uyezve pane maGoFundMe ari kuitwa ekureza mari kubatsira madokta nemanesi vasina zvekushandisa. Nengo jeiwo jiri involved ikoko vachibhadharawo mari dzemaGoFundMe.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano remubatanidzwa wemadzimai ekuZimbabwe ari kunze kwenyika reWomen of Dominion International, Pastor Marvelous Ndlovu, vachitaura vari parunare kuIndiana muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutongo wedare repamusoro-soro nezuro wekuti ndiani anofanira kumbotungamira bato reMDC. Vanhu vakawanda varoda kuziva kuti ndiani chaiye muridzi weMorgan Richard Tsvangirai House, iyo yaimbonzi Harvest House. Dare rakati muzvare Tokozani Kupe ndivo vanofanira kubata matomu muMDCT kusvika paitwa sarudzo mukati memwedzi mitatu. Kuti tizive kuti ndiani muridzi wemuzinda webato iri, tabata hava Douglas Monzora, avo vakuzvitivo ndivo munyori mukuru sezvo bato radzokera kuzvarainge rakaita muna 2014.
Pataka foma musangano uyu, takabva tagara pamba panonzi paHarvest House. Harvest House imba inooniwa nekambani inonzi Harvest House Private Limited. Asi pa constitution yedu musangano kana musangano wedu unoitwa headquarters pa Harvest House. Saka vanenge vari vatungamiri vemusangano panguva iyoyo vanenge vachita basa iroro vari pa Harvest House.
Ko zvatiri kunzwa kuti iri mumaoko ava Ian Makoni ne mumwe ari ku UK ava. Ava handivo here vanotaura kuti ndiana anofanira kunge achishanda aripo.
Hongu vana Ian Makoni na Tim Neal ndivo vanonzi ma trustees e Harvest House Private Limited yandichataura nezvayo. Vane simba hongu rekutaura kuti pakamira sei.
Tanzwa va Jonathan Mwe achinyora pa Twitter apo kuti vamonzora vane nhorondo yakareba chaizvo yekushanda nevasori vachiti vane humbo. Mambo verenga here zvavanyora izvi?
Ndaverenga zvanyorwa na Jonathan Moyo asi ndoda kuti ndichiti vana veZimbabwe vakakanganwa kuti Jonathan Moyo neG40 yake vachitungamirwa navamugabe ndivo vakakonzera rufu rwevana wakawanda runosanganisira vana Tondira Ingira, vana Beta Chokururama, vana Godfrey Kauzani nevamwe vese. Ndiyezve Jonathan Moyo uya wekunyora mutemo unonzi aipa wairambidza vanhu kuti vataure zvavanoda pane zvematongerwo enyika. G40 izanu TF yakuda kupinda muMDC ndipo pane kupokana kukuru iko ipapo.
Asi tiri kuona vamwe vari kunzi vadzokere kuMDC yacho vana Murai vemuHarare vana Chimini nevamwe vari kuti havasi kuda kudzokera ikoko kuna 2014. Panenge pakuitwa sei manje?
Aiwa, chiri kuitikawo hacho mumusangano haizi mhosva yevarume vamataura nevakadzi vamataura ava. Mapinda dambudziko rekutyisidzirwa vanhu.
VaDouglas Monzora avevawo kuzviti ndivo munyori mukuru weMDCT vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende tikavabvunzawo nezvemuzinda webato iri.
Harvest House, you know, it belongs to vasigiri vanosupporta democratic change muZimbabwe. Ndo varidzwe Harvest House and legally ine matrustees vanochengeta mudhuri iwowo.
Muri kubvumidzwa here kuenda kumuzinda wepari zvino?
Pari zvino sekuziva kwenyu takakurudzira vatsigiri vedu vemusangano kuti nechirwere chiriko chekoronavhairas ichi chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose nemuno muZimbabwe, politics vanhu isu sebato reMDC Alliance takakurudzira vanhu vedu kuti vashande kuZimba. Ini semutungamiriri Secretary General weMDC Alliance takarivisa vashandi vese kuti vapote vachishandira kuZimba tichikurudzira chirongwa chiriko ichi chekuti tidzivirire kupararira kwechirwere cheCovid. So pari zvino kuHarvest House kune security yeMDC yatakatendera kuti ipote ichiuya kuzoshanda ichicheka kuti hapana chiri kuitika paHarvest House. Inini ndakange ndiriko nezuro ndichitora mapepa andaidawo kuti tidzoke ndichishandira kupi kumba. Nhasi chete ndobva ndina kusvikako but mangwana pakawana nidhi yekuti ndipfuure neko tinokura tichicheka tichiona kuti vakomana vedu vese kuti vakubata basa zvakanaka here.
Taurawona vamonzura vari kuti ivo tavabvunza kuti sei vamwe vanga varimo muma pazi ebato kana kuti mastructures ebato kuna 2014 vari kuramba kuti havasi kuzodzokera kuti vatore zvinzvimbo izvozvo sezviri kubva kumatare uko, vakati ivo vanhu ava vari kudaro nekuti vari kutyisidzirwa. Ichokwadi here?
So tine maf edu ino MGCT yavakupe iyi ipati yakatovhoterwa nevanhu ine maMP ayo maviri ari mumuparamendi. So zvakaitika nezviro zvekutorwa navana Monzura izvi hatizinzwise kuti zviri kubva pasi. Isu pano tiri kuita basa reMDC Alliance rinovabato rakavhoterwa nevanhu vemuZimbabwe.
Asi mukadaro hazvizoite here sekunge makuzvidza mitongo inenge yabuda mumatare?
Aiwa ka kozi mukaverenga hapana pari kumbotaurwa nyaya yeMDC Alliance nekuti MDC Alliance yakange isipo mutare.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 Mabasa 2020 noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani aselebelifunyenwe lele gciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe yindlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuyile kodwa lami la konimumo wabantu ukumenja esibuyele emuva singathintani yebo naye umkhuhlane siyawesaba kodwa okufanele lapho kufanele seliyaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Isibhedlela sekhansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo olokuphathisa kuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuze bengabuyi nsuku zonke, sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamasiku amabili. Ezinye into vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho koBulawayo besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namakliniki. But ukuze sizame ukuthi ikliniki ingabi congested, that hayi umuntu angabuya ngemva kwamasiku amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munye 873,767. Asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni kwanyakenye. Selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane, 40,000. Elemelika, Italy leSpain, yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. EleZimbabwe inani elibiwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthoba minwembili, lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gciwane. Amazwe amaningi omhlaba sesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe yindlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokunqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxokozela okukhulu lamhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezibalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona edolakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze bengathelwa ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi esBiskop North okhethwe ukubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengelakudla.
Namhlanje impuphu sibuyile kodwa lami la ukona umuma wabantu ukumenja. Besibuyele emuva singathintani. Yebo naye umkhuhlane sawe sapho. Kodwa okufanele lakho kufanele phela yaphila sisi. Impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezitolo ezithengisa ukudla azingavala. Azingene ezitolo zibe ziningi. Impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisi ukuzithenga. Laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand. Imali engingelayo mina eZimbabwe kuyisebenzisa.
Laloba impuphu itholakala kwezinye izitolo iyabebiza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo samakilogram alithumi i-10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Pretty Ndlovu yethesa amapholisa umlando oqilibezela lapho kuthe kwaba le mpuphu. I-Studio 7 lawo izibonele ngawayo amapholisa ehamba phambili ukuyathenga impuphu.
Impuphu izabuya kumhlobo wani? Abantu abazathenga kuza uzabona bebuya begqoka amakepesi begqoka amayunifomu. Ngamapholisa abuya azathenga amayunifomu. Thina abantu esingasobaphazabafasa ongaswani le polisi uzala yena uzipeyintele layini. Bona bazabe belokho bengenje phela abantu bengena bephuma bengena. Ilona khona uzama khona apha kungena ekuseni kuzekekhaya uyikhayisa sokundangabi. Imagine ukuthi kuhamba njani. Then on top of that sense athingisela impuphu yakhona uzothola 250 rand.
Kusenjalo izizalwane zakwele Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba namhlanje zisetheswa umlandu ngokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantshi uthe baphenduka emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcine entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner uMnumzana Ponyati uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele eziziphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Isibhedlela seKansili yakoBulawayo eStonebrook Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelele ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeThuthuka Matebelelen Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyeBulawayo Babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagesi awelanga awesola okusuke kwinkampani yeChloride Zimbabwe. Umqondisi wethuthuka Matebelelen Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esibise lamhlanje lapha eThorncroft Isolation Hospital impupu almost 80 kgs of polenta mealmeal and also matemba porridge and biscuits, rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation costs about 112 US dollars.
Ukhansela ka Ward 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole lamhlanje.
Kuma donations la eswatholi leyo eThonkulu to ama patients lobulawa yonke for iCOVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyathengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi unxa kuyukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngulowo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo, betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile yedolobho lakobulawayo uDokotela Khulamuzinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legciwane leCOVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, is the situation here to value? We've been working with about 60% of people in post, according to the versus the establishment. So we basically been understaffed, I think, for a while because of the freeze. And yes, we're in the process of trying to recruit around to come and work within the council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, you look at umuntu ukwaqala khona, nxa efuna ama immunization, elezilonda efuna ukubhandishwa, amama bafuna ukubeletha, the simple things. Like even umuntu engabona esibhedlela ema central hospitals, nxa sokuthiwa kahambe for continuation, simcheck iBP, simcheck ishukela, yikho thina esikwenzayo. It's known as primary health care. And the Thonkulu, you know, while it's also been offering the more or less the same thing, but more for inpatient part. So kathesi kunje we've been trying to recruit njengoba ngikhulumile. Unfortunately it so happened ukuthi maybe kube le ama central hospitals ngoba thina normally nxa singabona umuntu for the simple cases xa engakungaba nama complications or ungaba into esingathi inzima ukwelapha siyamrefera ukuthi ayebona esibhedlela. Right. So kathesi isibhedlela they are only accepting emergencies. So thina kathesi what we've tried to do thina ema clinics ethu njengoba bezo sivalile thina lathi besifuna ukuthi sizame ukuthi senze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabi imitheki. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla, sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa. Laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi babegqoke amamask ukuze unesi laye anjani avikeleke angatholi umkhuhlane ofana lo ukukhwehlela. Kulabantu ababuya regularly bezothola ama reviews up. Thina into esesiyenza kathesi ubona nxa singakubona lamhle sikubona ukuthi hayi wena uyagula sikunika itreatment kulokuthi sithi uya ngemva kwe 3 days. We are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usizwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need yokuthi uphenduke eclinic sizawutshela ukuthi hayi ungabuya eclinic sibone ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyavikela ukuthi abantu bengabuyi kaningi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi TB kusenza lokuthi ayi-directly observed treatment short course. Ukuthi umuntu besithi kabuye nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi lawo nawo i-TB. Laba babebuya nsuku zonke sesithi hayi kuze bengabuyi nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamaviki amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya but thina lapho kobulawa besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namaclinic. But ukuze sizame ukuthi i-clinic ingabi congested sithi hayi umuntu engabuya ngemva kwamaviki amabili. Kuzoba lalaba be-TB besibanika amaphilisi for 1 month. For 1 week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month. Kuze bethole amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngiyizindlela zokuzama ukuthi iclinic ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana nje. Siyaqala sikule mbuzo eminingi ningi esimbuza yena simshekhe i-temperature simshekhe. Konke lokhu yena bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi eseclinic. So kathesi ngalawo maviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asihlele ukuthi kule nkinga mhlobo bani. Then nxa sisanelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguye ongabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenzela njani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo kulabo mama ababelethayo abazithweleyo abangakabelethi labana ababezithwele labana umthetho kathesi ukuthi kufanele kusoze bebuye ka-8 antenatal care, focus antenatal care, fale bobi era 8 luni agabele. La bol abana jos chai, cum unor gata zilele agabele era 1, abia sa le linkas, din nou era vale problems. Eu cu asta spune la condamnare este buie clinic. So, using zilele buse sa manga asa uchinja. Sing actually say clinic sa muti se reduce the congestion in my clinics.
Isi pele la Thorncroft Hospital isolation ward. Silakho ukugcina izigulane ezilishumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempila kahle ukuzivikela ekutheleleni leligcikwane okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCovid-19 abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kwinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uZulu waleli lizwe ukhuthazwa ukubana engasondelani eduze okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele Senegal lwethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezi zalane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gandhi weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye nabasekhaya.
Ya i-rebuild iyancedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheketha abahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide ifenitu. Like izolo siprovide omunye singomam simprovidele i-cooker, le washing machine, le tumble dryer, le imiganu, le mbiza, amaduve, then omunye ubhuti la ekade owayi-homeless fund place, we provided i-sofa, le bed, le TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba engibaphathileyo ngabelungu abala. Usingomama ubengum-South African omuvele la, then ubaba lwana ubengwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe aphi?
It's international.
Ekhaya ke eZimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, lokuncedisa isikolo, lokuncedisa i-intandane.
Lincedisa ziphi izigaba?
Obathesi sincedisa kubulawayo, sincedisele ezinaphi. Ngoba ezinaphi i-village engakhulela khona, ngazalele kobulawayo, sasungasuka sesincane sisiyahlalela uBhani. So elubhani ezinaphi isigaba sakhona akula umuntu osinakayo ngisho lezinkonzo akula zinkonzo ngicabanga ngakho la ngithi akula zinkonzo ngoba abantu bebayibona ukuthi akula umuntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe so abantu bakhona bayahlupheka akula sibhedlela eduze abantu nxa besuke mfani ngale baye St. Luke's and Far Away.
Manje uncedo eliphathisa ngalo liluthatha ngaphi?
Esilithatha khonapha eBritain ngoba i-internet ilokhu vena i-rebuilt iqalisa lapho abantu ba-donate as a charity where we every day we donate like kusasa or someone has donated microwave and then we pass it. So now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube kudla abantu balapha eBritain.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithane. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecangweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo. Abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama lami Ambrose Dube, ngiphuma egabeni saseCholocho. Ye umkhuhlane we-corona siwuzwile ukuthi kule-corona ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya kuba nzima ngoba thina abahlali bemakhaya siyelusa izifuyo. Ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo, impahla zingafa zisiswayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabe la ngasihamba ezihlahla ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa yelusile inkomo ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine lawe usuwambile usugula lowo mkhuhlane. Kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela. Umkhuhlane lo siwubona uyalokhu usincindezela usibisela emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days. Impahla sizahamba njani lazo kwakuthiwa hhayi thina siyahamba siyayelusa. Ngoba ekweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula. Singakazi ukuthi kanti bona babenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo. Kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo akuthi nga uhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imikhuhlane njengabo HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela. Hayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina besithinceke ngomkhuhlane abantu abalemali. Bodwa thina njengoba singela mali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisi. Hayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini.
Okhulumayo nguNomalanga Moyo, ngikhuluma ngiselupane. Ngikhuluma nje ngomkhuhlane lo esiwuzwayo owe-corona. Thina ngapha umkhuhlane lo we-corona wavele kasazi lutho. Imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki. Kwesinye isikhathi nje ngeminye imikhuhlane njengabo elephantis bayake bebe namakhampeni besifundise besitshele. Kodwa lokho kuthiwa corona vele kasazi lutho, singafela nje emnyameni. Sizokuphela ukuthi umuntu kageze izandla, umuntu kanathamalemoni. Ukuthi kuvikelwani njani sakuthiwa corona, ukuthi sichasisele nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho. Ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki, ngithe ngifika khona kulapha kengishayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unesi esithi labomahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ubekubuza ukuthi udingani. Ungabatshela-ke sebekuvumela nxa kuyikuthi sizathu abasifunayo bona. Bekunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene kwamanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane. Ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini?
Labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngegciwane le-coronavirus. Kwenze midlalo. Inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wengoqo odlalela iqembu le-Aston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu le-Aston Villa odlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uMavelas Nakamba njalo injongo yayo yokuphathisa abantwana abaswelayo kweleZimbabwe. Umgcinisihlalo walenhlanganiso u-Anthony Nakamba unguyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweleZimbabwe.
We-Academy, you are saying that mina grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that in our is I'm underprivileged this school or land. That's what he said. So, Zamuku Kanyela gave it maybe in a short time to get into this academy. This school of Muslima Kanya is underprivileged.
Inhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees kanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisa esakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisa ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu esenjube High, isikolo semfundo yaphansi eseyingubo esitholakala elokitshini lasenjube lapho kukhulele khona uMavelas lasungisinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula ekweleZimbabwe uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela elenjube Sundowns kanye leHighlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League engumfana omncane oleminyaka elitshumi lanhlanu. Engakayi kweleNgilandi uNakamba uke wadlala emazweni abalisa eleFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Emachi, into vela supply yami lesi, mina ngiyayisupporta kodwa. Ngiyazi bafethu ukuthi ngiyancane. Mina ngincane ukuthi fill up the table.
Fill up the table.
Counter empty.
Counter empty.
Fill up the table.
Fill up the table.
Counter empty.
Counter empty.
Asibuzeni bafethu nabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, manje ngibuzile ngiyayishaya ingoma. Ngiyishaya ingoma.
Hi, Mina.
Go tell it to Allen with the Johnny. Wamnandi biya engaba ukhanda ngani, wamnandi mkomboti engaba uqhova waze wamnandi.
Wamnandi biya engaba ukhanda ngani, wamnandi mkomboti engaba uqhova ngani.
Ingakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebefunyenwe beligciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba mine munye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela sekansili yakoBulawayo yeSthorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupracedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.